Vachitaura pamusangano wekucherechedza mazuva 16 ekudzivirira kushungurudzwa kwevanhukadzi nhasi muBulawayo, amai Karenyi Kore vati kushungurudzwa kwevanhukadzi kunodzorera nyaya dzebudiriro mumashure sezvo kuchiita kuti vamwe vakadzi vasakwanise kuita zvinopa pundutso kumhuri dzavo. Amai Karenyi Kore vati kunze kwekushungurudzwa mudzimba, madzimai nevanasikana munyika ndivo vanowanzobatwa zvakanyanya nemhirizhonga yezvematongerwo enyika, vachibatwa chibharo nekukuvadzwa mumhirizhonga iyi. Vakurudzira hurumende kuti ive nemitemo yakasimba inobatsira kuti madzimai nevanasikana vasashungurudzwe mumhirizhonga yakadaro.
Tiri kuti isusu kumapolitical parties vanhu vakarwa vanonyanya kuafektwa tisu vana mai nevana, especially zviri state sponsors, because ndo zvatinoona kuti zvinonyanya kuti affect as women. So tiri kuti government inofanira kuita responsibility kuti iite make sure kuti tinochengetedzwawo as women nemutemo.
Zimbabwe yakasaina gwaro reUnited Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Gwaro iri rinopa hwaro hwekuti nyika dzepasi rose dzive nemitemo inodzivirira kushungurudzwa kana mhirizhonga kuvanhukadzi. Asi Zimbabwe haisati yave nemitemo yakakwana inozadzikisa gwaro iri. Amai Karenyi Kore vati senzira yekucherechedza mazuva 16 ekudziviridza kushungurudzwa kwevanhukadzi, boka remadzimai muMDCT riri kuita chirongwa chinonzi Count Me In, icho vari kuparura mangwana kumasvingo senzira yekukurudzira veruzhinji kuti vabatsire mukumiswa kwekushungurudzwa kwevanhukadzi.
Tiri kuti Count Me In, tiri kuti huyai takabatana varume, madzimai nemakomana nevasikana kuti timise mhirizhonga against women. Tiri kuti let's stop violence against women in Zimbabwe. Tikabatana pamwe chete tinokwanisa kumisa mhirizhonga.
Mune imwewo nyaya, veboka revechidiki vebato reMDCT vanoti vari kufara nekutambirwa kwechirongwa chavange vainacho chekukurudzira vechidiki vebato iri nevamwewo zvavo kuti vaongororwe ropa ravo senzira yekucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Munyori wezveutano nekuchengetedzwa kwevana muMDCT Youth Assembly, Muzvare Vimbai Mavherudze, vanoti pasi pechirongwa ichi, icho chainzi I Wanna Know, vechidiki vanopfuura zviuru zvitanhatu vakaongororwa ropa ravo. Muzvare Mavherudze vati vaishandisa Facebook, WhatsApp nenzira dzimwe dzekutaurirana dziriko mazivano kuti vashambadze chirongwa ichi.
Tinofara zvikuru nekuti takapfurikidza namba yatanga takatarisira. Takakwanisa kuve nemayouth around 6,850 vakaenda kunotesta vachitiratidzawo pakanyorwa panoratidza kuti vabvako. Tikavaone less than 1,000 vakanotesta zvakare, asi vaingotiudzawo nemuromo kuti tabvako. Tinotarisira kuti tichave neimwezve program yeHIV and AIDS, and tinotarisira kuti tichazenge tichiwanawo mudzidziro wakakura kupfuura kubva kune vechidiki.
Chirongwa chevechidiki veMDCT chekukurudzira vamwe vavo kuti vaongororwe ropa ichi chakatanga pakupera kwemwedzi wapfuura uye chakapera musi wa1 Zvita, rinove zuva rakaiswa parutivi neUN AIDS reWorld AIDS Day. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.